Mutongi wedari repamsoro va Owen Tagu varasa chikumbiro chesangano re Community Water Alliance chekuti kanzuro yeHarare pamwe nehurumende vamanikidzwa kupa vagari vemuHarare mvura yakachena uye kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaise chidhindo chavo chekuti kushayikwa kwemvura yakachena ratove dambudziko guru rakatarisana nenyika kana kuti national disaster. Vachitora mutongo wavo vatagu vati chikumbiro cheCommunity Water Alliance ichi chasara kumashure kwenguva sezvo hurumende iri kubatsirana nekanzuro yeHarare kuti muHarare munge muine mvura yakachena kuburikidza nemari inonzi yakapiwa kanzuro yeHarare. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti mari yavakapiwa nehurumende yakanga yakanangana nekugadzirisa pombi dzemvura kwete kutenga mishonga yekuchenesa mvura.
Babu muno panofanira kuti panzwisisiswe kuti mari yakauya se 37.4 million yanga iri ichi yakanga isinei nemachemicals anova ndiwo aishupa nguva iyoyo. Yakanga ine chekuita nekugadzirisa pombi dzemvura dziyadziya dzimwe dzinoputika pasi dzaida kuti dzinge dzichidzoserwa dzigadzirwa. Izvo zvinozoita kuti mvura isvike kudzimba dzakawanda asi zvakanga zvisinei nemachemicals.
Mutongo watorwa nedare washorwa nemukuru anoona nezvezvirongwa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa. Vamudzingwa vati madhamu anotorwa mvura nekanzuro yeHarare ari kupwa zvinoratidza kuti dambudziko remvura muHarare riri kutoramba richikura. Vatiwo mutongo watorwa nedare unotyora kodzero dzeveruzhinji dzekuti vave vanowana mvura yakachena nguva dzose sezvo pombi dzekanzuro dzichiri kubuda mvura ine tsvina.
Mvura iri kupuwa neguta haina kuchena uye chechipiri ichiri shoma zvikuru zvekuti haisi kukwanisa kubatsira vanhu vari kuda mvura kumasebhabs emuHarare. Chechipiri madhamu ari muguta ari kuoma, saka zviri kuratidza kuti nyaya yekuwanikwa kwemvura icharamba ichinetsa iri disaster. Uye tiri kuona sekuti mutongo wapowana vatagu uyu vangotireya kuda kutiza kuti vape judgment panyaya yanga yaunzwa pamberi pedare. Zviri kuitika kumacommunities kwekuti vanhu vari kurepwa nekuda kwenyaya yekuti vari kuenda kunotsvaka mvura uye nevamwewo vakafa sekuruwa vachienda kuzvibhorani zviri kuratidza kuti nyaya yemvura idisaster.
Vachideme vakurudzira vagari kuti vabhadhare mabhiri avo emvura kuitira kuti kanzuro igokwanisa kutenga mishonga yekuchenesa mvura.
Dambudziko rekushayikwa kwemishonga rinoramba riripo asi tiri kususukidza neinenge iripo iyoyo tichingochemawo kuti kuvagari bhadharai mari dzenyu dzemvura yamunenge mashandisa kuti mari irambe iripo.
Asi meya weguta reHarare vaHebert Gomba vakabuda pachena munguva yapfuura kuti kanzuro yavo iri kutadza kutenga mishonga yekuchenesa mvura sezvo iri kutadza kuwana mari yekunze inokwana kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemari yekunze izvo zviri kutadzisa nyika kutenga zvinhu zvakawanda zvinoda mari yekunze zvakafanana nemagetsi, mafuta edzimotokari nezvimwe zvakadaro. Hatina kukwanisa kutaura nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunjwa kutinzwe kuti matanho api avari kutora kuti vawane mari yekunze iri kudiwa nekanzuro yeHarare nehurumende kuti patengwe zviri kudiwa kubva kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.